Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 7 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti nezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvikoro zvovhurwa varayiridzi vakawanda vachiramwa mabasa nenyaya dzemari yemuhoro. Mapurisa oramba kuti ari kuvhiringidza bato reCitizens Coalition for Change kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabuy elections. Senegal nezuro yakasimudza mukombe weAfcon vakawanda vachiti pane zvakawanda zvinogona kudzidzwa neZimbabwe. Ii ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvikoro zvavhurwa nhasi asi vana vazhinji vamanikidzwa kudzokera kumba sezvo varayiridzi vari kuramwa mabasa. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Mumwe mudzidzi wegwaro repasi pachikoro chelo magundi muchinoi wachisingagone kudoma nezita sezvo achiri mudiki anoti kuchikoro hakuna vadzidzisi. Vadzidzisi vari kuti havasi kuzoenda kubasa kana hurumende isati yavapa mari dzemihoro dzinovakwanira. Pamusoro pemihoro inokwana vadzidzisi vanoti vari kuda zvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kwechirwere chaCovid-19 muzvikoro. Mumwe mudzidzisi wepachikoro cheManyame muchinoi vaRosten Mutapwa vanoti vadzidzisi vakawanda havasati vagadzirira sezvo kugadzirira kuchida mari iyo yavasiri kupiwa. VaMutapwa vanoti hazvigone kuti vadzidzisi vaende kuchikoro kunodzidzisa vana vevamwe vavo vari kumba.
Vadzidzisi havasati vagadzirira nokuti kugadzirira kunoda mari. Mari yatakatambira musi wa18 zvita yanga yakachecheudzwa haikwani kana kuita chinyi zvacho. School fees yakakwira saka vadzidzisi havana mari yekubhadhara school fees yevana vavo. Kana mudzidzisi ungada kuenda kubasa kunodzidzisa vana vevamwe vake vasara kumba nokuti iye haana school fees yaanenge abhadhara.
Izvi zvatsigirwa nasachigaro werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vatakavafira zvou ava vanoti kuti zvikoro zvivhurwe vadzidzisi vanofanirwa kupiwa mari yemihoro inovakwanira pamwe nekuti muzvikoro muve nezvikwanisiro zvekudzivirira kutapuriranwa kwechirwere chaCovid-19.
Pane zvinhu zvishanu zvinofanira kuti zviitike kuti zvikoro zvivhure mune zvakanaka. Chokutanga kukwanisa kuenda kuzvikoro kwavarayiridzi. Chechipiri kukwanisa kwavabereki kubhadhara maschool fees kuti vana vanga vachizoenda kuzvikoro. Chechitatu kunzwa manyukunyuku kwavarayiridzi inonzi intrinsic motivation yokuti vaende kubasa vanodzidzisa maisho kwazvo. Chechina inhaurirano dzinenge dziri pakati pevarayiridzi nehurumende. Chechishanu kuona kuti health and safety yavarayiridzi nevana vechikoro muzvikoro yakachengetedzwa. Saka tikatarisa zvinhu zvishanu izvi anonzi pachirungu mafundamentals hapana kana chimwe chete zvacho chatichagadzirisa.
Vazhou vanoti zvikoro zvavhurwa zvakavharwa nokuda kwekusavimbika munhaurirano dzemihoro kwehurumende.
Zvinokwanisa kuvhura zvakavharwa, zvinovhurwa zvakavharwa. Isu taifunga kuti hurumende ichatora nguva zvikoro zvisati zvavhurwa kugadzirisa zvese zvinonetsa muEducation sector. Zvikoro zvozovhurwa mune zvakanaka, varayiridzi vachidzidzisa vachinzwa manyukunyuku, vana vavo vachiendawo kuchikoro vachidzidzisawo vana vavo.
mutamiri werimwe sangano revadzidzisi rekumaruwa reamalgamated rural teachers union of Zimbabwe kana kuti ACHUZ vaobet masaraure vanoti hazvishamise kuti vadzidzisi havana kuenda kubasa nhasi sezvo vasina mari yekufambisa.
Kuvhura kwezvikoro kwakanaka nenyaya yekuti vana vane nguva vasiri kudzidza, asi hakungovhurwe midhuri chete pasina kugadzirwa zvinotarisirwa kuti zvigadzirwe kuti vana vakwanise kudzidza zvakanaka.
Asi vachitaura nebepa nhau rechronically gurukota rezvevashandi muzvinafundo Poma Vima vati hurumende yakagadzirira kutaura nevashandi vayo vakakurudzira kuti vadzidzisi vasaramwe mabasa sezvo nyaya dzavo dziri kugadziriswa. Mumwe mubereki wemuHarare Vaniko Dimas Kacheru vanoti vadzidzisi nehurumende vanofanirwa kutaurirana vapedzerane sezvo vabereki vari kubhadhara mari dzakawanda asi vana vavo vasingadzidze.
Tirikurwadziwa nekuti vana vacho tiri kutobvisa mari yakakwanirana iri kutaurwa kunzi hakuna munopinda pagedhi aine zvinhu zvese, mabhuku zvese, stationery, marequirements ese akakwana. Nekusiragura kwatichiita kutsvaga mari idzodzodzo kuti tinge tiri kuwana zvikwanisiro kuwana, vavachipihwawo kadzidzo yavo yakakwana inoenderana nekubhadhara kwatiri kuita mari. Why is it that tiri kupfunforswa isu semaparents kuti tiwane zvakakwana kuwana, but hakuna zvikwanisiro zvakakwana zviri kukwanisa kubva muvadzidzisi vacho kana kuhurumende yedu.
Vamwe vabereki vakaita Samuzvare Yuda Samboko vekukaroi vanoti hurumende inofanirwa kubhadhara vadzidzisi mari dzemihuro nemadhora ekuAmerica kugadzirisa dambudziko iri ravanoti rave nenguva yakareba. Asi mumwe mubereki vaIsraeri Nyandoro vanoti vabereki havafanirwe kushandisa vana vechikoro panhaurirano dzavo dzemihoro nehurumende. VaNyandoro vanoti vadzidzisi kana vasingade basa ngavatsvage rimwe basa rine mari yakawanda yavanoda.
Maticha haafaniri kuramba kunovhura chikoro nekuti pese pavanochema-chema vanotowana pavanosukunyirwa vopiwa. Tiri kuti maticha ngaadzokere kubasa. Sei maticha asingabude achingoti paakuvhura koro ndopavanoda kuita vana nhoo shiri yekudzidzirwe mari yavo.
Kunyange sangano revakuru vezvikoro reZimbabwe National Union of Schools Heads rakange razivisa svondo rapera kuti nhengo dzaro dzainge dzisingaende kubasa nhasi nekuda kwekuti havana mari, vakawanda vavo vaenda kubasa nhasi muchinhoi. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana Ndoro vanoti
chatinoda kukurudzira veruzhinji nenyika ndezvekuti maticha kwauya vanokwanisa kuita 60%. Izvi zvinhu zvatinongotarisira panovhurika chikoro. Sezvo iri rari zuva rekutanga rekuvhura chikoro, tiri kutarisira kuti vhiki parichange rakuenderera kumberi kusvika tasvikawo musi wechina nemusi wechishanu, tinenge taane maticha anenge akati kuti anenge auya kuzodzidzisa vadzidzi vanenge varipo pachikoro. Zvichakadaro isusu tiri kutarisa zvedu ngoti vasina kunyanya kuya vanenge vangwari vemumadhorobha umu, asi kwese kumaruwa uko vanga vakati wandei vauya.
Asi munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vaniki Mangwana vanyora padandemutande ravo reTwitter kuti dzimwe nzvimbo vadzidzisi vanga variko vose asi dzimwe nzvimbo vanga vasiko. Vadzidzisi vanoti vanofanirwa kupiwa mari dzemihoro dzinosvika madhora mazana mashanu nemakumi mana emadhora ekuAmerica mari yavaihora mugore ra2018. Vadzidzi vanonzi havana kuenda kubasawo munzvimbo dzakawanda dzinosanganisira Harare, Masvingo, Kadoma, Karoi, Bulawayo neMutare. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya nhasi vaparura urongwa hwavo hwemafambisirwo emari kana kuti monetary policy, vachiwedzera mari dzinokwanisa kutorwa nevanhu kumabhanga uye kudzikisa mitero inobhadharwa nevemabhizimisi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Tengati monetary policy ya parurwa na governor wa Central Bank, Dr. Mangojika. Pane zvakanaka zvirimo zvakati wandei zvavaedza kudonongedza kuti nyika iende mberi. Tingati nyaya yanga ichinesa kuma companies kunyanya vari kugadzira zvigadzirwa zvichitengesa kunze kwenyika, i-export retention. Saka tiri kuona kuti manufacturing sector yanzi inokwanisa kuretain 100% yemari yavanenge vatengesa kunze kwenyika, zvichireva kuti havachabatirwi 40% neCentral Bank.
Sei izvi zvakakosha?
Idanho rakanaka iroro rinoita kuti makambani edu akwanise kuita recapitalize nekukwanisa kuwedzera production sinzi tiri kubuda mucovid-19 yanga yakadzimbirira makambani. Zvimwe chetezvo zvaitwa futi zvakare kutourism sector, zvinozvikudza vaakukwanisa kuretaina 100%. Vari kuagriculture sector, kunyanya kuhorticultural sector, vakatengesa zvigadzirwa zvavo kunze kwenyika, foreign currency yese vari kuichengeta. Saka izvozvo gavhena vagona ende vateerera zvichikutaura isusu semaeconomist kuti toda kuti makambani aya ange achikwanisa kubatsirikana nekuti vasare nemari yakati wandei paforeign currency. Zvimwe zvekare ndezvekuti zvavagona ndechekuti vawedzera mari iri kushandiswa nevanhu paecocash, tingati mobile payment platforms.
Yawedzerwa nemari yakawanda zvakadi,
kubva pa$35,000 a week kuenda pa$78,000 a week. Zvinobatsira futi veruzhinji kuti vakwanise kunga vachiwandutsa mashandiro ari kuita sezvo zvinhu zvaakudhura kudai. Vakamaintaina interest rates paanga ari ari pa60%, pamwe 40% midterm facility, kuita kuti tikwanise kudzoreredza kutiza kwemarets vana zvichitora mari vachiita speculation. Saka tichizviongora zvinhu zvakanaka, asi tinoda kuti tisitiziveka kuti Reserve Bank yeZimbabwe inoshanda ichivhiringidzwa pamwe pacho nemamwe mapazi ehurumende.
Mungatsanangura here ipapo kuti muroreve
deno Central Bank zvairi kuita izvi? Mapolisa vari kuisa vaipuwa mukana tisingazooni imwe pressure inozobuda ichibva kuna Minister of Agriculture nana Minister of Finance, vachibhadhara mari yakawanda ichienda kunosupport agriculture. Agriculture yakakosha, tinoda kuti isupportwe kuita kuti tikwanise food security, tisatenga zvinhu kunze kwenyika, asi inofanira kushanda through a market yatenga the commodity exchange. The current arrangement yekuti hurumende iri kudira mari iyoyo ndiyo yachati zvaitwa navamangudya izvi zvidzoka kumashure zvoita pondamtete.
Zvozokonzera matambudziko akaita sei?
Zvichireva kuti inflation target vanga vakatargeta yekusvika 25% kusvika 30% muna December haizowaniki. Tinonga tiri pamusoro peiyoyo nekuti pachadirwa mari kuagriculture, pachadirwa mari kuconstruction, vanhu vachapiwa mari vachaenda pamusika mutema kutenga foreign currency rate yotiza kuita chimbuka mupengo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vaudza Studio 7 nhasi kuti havana ruzivo nezviri kutaurwa nebato idzva rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa zvekuti riri kurambidzwa kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dziri kuitwa mwedzi unouya dzemabi elections. Vanyati vati varingozvionawo pamadandemutande asi hapana zvati zvamhangarwa. Mashoko aya ari kuuya apo nhengo dzebato reTCCC kugweru neBulawayo dziri kuti kwaberekera ingwe sezvo mapurisa ari kuvashungurudza kana vachida kuita misangano nevatsigiri vavo, asi veZANU-PF vanonzi vari kungoita havo madiro aJorgina. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri webato reTCCC Muzvare Fadzai Mahere.
Assistant Commissioner Nyati kana vachitaura ivo kuti havasi kuziva kuti mapurisa ari kukanganisa nekumisa marally eCCC Citizens Coalition for Change inotungamirwa navachamisa, havasi kureva ivo chokwadi. Nezuro chaiye takaita dambudziko kumukoba kugweru, macitizens kana kuti vagari venzvimbo iyoyo vanga vaungana kuti vakampenere candidate yavo vaAmos Chibaya, asi mapurisa akauya achisunga vanhu zvinhu zvisingatenderwe pamutemo uye nebumbiro remutemo constitution yedu.
Saka sebato murukurudzira kuti paitwe sei nemamiriro aita zvinai.
Nyaya yemaelectoral reforms ngaigadziriswe. Tinoda free and fair election kana kuti kuenzaniswa kwe playing field yema elections kuitwa kuti tisazopokana nema outcomes achazobuda pasarudzo idzodzo. Saka isiri kutsimbidzira kuti ZEC ngaitarise nyaya yemaelectoral reforms ngazvigadziriswe kuti mapurisa asaonekwa achisunga masupporter ACCC vachisiya vanhu veZANU PF vachikampena vasingakanganiswe kana kumiswa nemapurisa.
Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change kana kuti ACCC muzvare Fadzai Mahere vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nuveku Minneapolis muAmerica vakaratidzira nezuro manheru vachiratidza kusafara kwavo nekupfuurwa nekuurayiwa nemapurisa kwakaitwa mumwe murume wechitema vaAmia Log. Mapurisa anoti akaenda pamba isiriyo sezvo paine munhu wavaida kusunga ndokupfuura vaLog avo vainge vaburitsa pfuti apo mapurisa akapinda mumba mavo pasina kana yambiro. Rufu uru rukuuya papera makore maviri mapurisa emuMinneapolis makare auraya zvakare mumwe mutema vaGeorge Floyd zvakazokonzera kuratidzira pasi rose. Naurano dzekuedza kumisa hondo muUkraine dziri kuenderera mberi nhasi mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vachiita naurano nemutungamiri wenyika yeFrance vaEmmanuel Macron muMoscow, ukuwo mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vachiita hurukuro nevanotungamira Germany kana kuti Chancellor Olaf Scholz kumuzinda weWhite House muAmerica. MuUkraine hamuna kugadzikana mushure mekunge Russia yaendesa mauto ayo pamuganhu wayo nenyika iyi ichiti haisi kuda kuti ive nhengo yesangano reNATO. Asi America nedzimwe nyika dzemuNATO dziri kuramba dzakatsikawo madziro dzichiti Ukraine inyika yakazvimirira yoga. Imwe nyanzvi munyaya dzezveganda iri kuyambira madzimai nevarume kuti vasaite tsika yekushandisa mishonga yekutsvikisa ganda ichiti ongororo dzakaitwa nana mazvikokota dzinoratidza kuti hapana chinobatsira pakuvandudza ganda ichiyambirawo kuti zvinotokonzera matambudziko muutano hwemunhu. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Zvirwere zvinokonzerwa nekushandisa mishonga yekutsvukisa zvinosanganisira chirwere cheitsvo, chiropa, gomarara, kuzarirwa kana kuti BP, kunzwa kuneta, kuzvimba makumbo, kurasika pfungwa nezvimwe. Dzimwe nyika dzakaita seBritain dzakatoramidza kushandiswa kwemishonga iyi. Mishonga inokurudzirwa kushandiswa inonzi inodhura zvakanyanya zvinozopa kuti vakawanda vashandise mushonga ine michetura inogona kukanganisa utano hwavo. Nyanzvi munyaya dzezveganda kana kuti dermatology Dr. Mwatsveruka Mutundu vanoti zvakakosha kuti vatema vadade nerudzi rwavo pane kushandisa mafuta ekutsvukisa mamwe anogadzwa nemushonga wemercury unokanganisa utano.
Saka mafuta aya sometimes anenge ane macomponents fanike mercury. Mercury inonzi heavy metal. Heavy metal inokwadza macells edu kuvakwa kwetakaitwa mukati. Saka mercury is very bad muma skin creams. Chimwe futi chingave chirimo anonzi masteroids. Saka kune inonzi betamethasone. I think betamethasone inoshandiswa zvikuru ku medicine, ku dermatology tinoishandisa semushonga. Asi tinoudza vanhu kuti ine ma side effect iwawo ekulightena ganda. Saka kana chirashi chapera kushandiswawo kwebetamethasone kunofanira kupera. Betamethasone haizofaniri kuzoshandiswa kuti ganda ritsvuke. Kana ganda ratsvuka kudaro rinobva ratetepa. Kutetepa kwacho zvinozoita kuti kana mukakwara kana padiki diki ganda racho rinoita kakubvaruka kana kakubhlida zvokutoti munotokwanisa kubuda ropa and ganda racho harichapori zvachose. Saka I can say my components iwawo are quite dangerous.
Dr. Mutuntu vatiwo mimwe mishonga yakaita sehydroquinone inoshandiswa kurapa mapundu yave kushandiswawo pausingafanire kushandiswa nevanenge vachida kuti vatsvuke ava.
Kwozoita amwe anonzi hydroquinone. Hydroquinone tinoishandisa futi kumasejari kwedu semadermatologist. Asi zvinenge zvichida kuti vanhu vashandise neruzivo kuti havafani kushandisa all the time. Vanofanira kushandisa zvine stop. Saka tikati pane zvirwere zvekuti zvinosvibisa ganda. Kana kuti tikarwara marash, kana rash yacho yapera, ganda rinosviba. Saka ipapo tinoshandisa mushongo iwowo kuti tiite corrective measure, tibvise kusviba kunenge kwaita ganda nemhaka yechirwere. Asi kuti vanhu vazoshandisa mishonga yedu kuti vagozvitsvukisa pasina chirwere chakamboitika, ndope tinozoti use yacho yakanganisika, makukwadza ganda.
Vatiwo vanhu vanoshandisa mafuta ekutsvukisa aya havatofanire kugara muzuva nokuti ganda ravo rinenge rave kupisiswa zvakanyanyisa kudarika vamwe vese nokuti panenge pasisina hutema huya hunodzivirira kupiswa kwakanyanya nezuva. Dr. Mutuntu vayambirawo kuti mumwe mushonga unonzi glutathione unoshandiswa kutsvukisa ganda uchiita zvekunwiwa semapiritsi kana kubayiwa sejekiseni unogona kukonzera ronda akaipisisa kana munhu atsva nezuva. Kunyangwe paine ongororo dzinoratidza kuipa kwemishonga iyi, nyika dzakaita seNigeria dzinonzi neWorld Health Organization hadzirambidzwe kushandiswa kwayo zvapakuti madzimai makumi manomwe nemanomwe kubva muzana munyika iyi anzi anoshandisa mishonga yekutsvukisa ganda. South Africa inonzi ine vanhu makumi matatu nemashanu kubva muzana, Senegal iine makumi maviri nemanomwe kubva muzana evanhu vanoshandisa mishonga kuti vatsvuke. Kumiddle East nyika yeJordan ndiyo ine vanhu vakawanda vanoshandisa mishonga iyo vanodarika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Bepanhau reNew York Post rinoti kunyange mishonga yekutsvukisa iri kurambidzwa, ongororo yesangano reGlobal Industry Analysts inoti bhizinisi iri gore ra2024 rinogona kunge rave kukosha mari inodarika mabhiriyoni makumi matatu nerimwe kana kuti 31.2 billion. Mishonga inonyaya kushandiswa pakutsvukisa ganda inoti Epiderm, Kerolite, Lemonvate, Movate, Betamethasone neDiprozone. Ongororo yakaitwa neStudio 7 yakaratidza kuti mafuta aya anowanikwa kumisika wemupedzanamo kumbare uye nemumigwagwa yakawanda muHarare nemamwe muguta. Studio 7 yamboedza kubata bazi rehutano kuti tinzwe divi ravo asi takundikana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapimitse.
Munhau dzemitambo, makundano eAFCON 2021 akasvika kumagumo nezuro paine zvidzidzo zvinonzi zvinogona kudzidzwawo neZimbabwe. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Makwikwi aya akapera nezuro apo Senegal yakatora mukombe uyu yarova Egypt 4-2 nemapenareti mushure mekunge zvikwata zviri izvi zvaita mangange 0-0 munguva yakatarwa. Egypt ne Senegal dzakapinda mufinari dzabuda pazvikwata makumi maviri nezvina mumwedzi uyo zvikwata zvidiki muAfrica zvakaratidza kuti nhabvu yasanduka semaonero avanazimoyo vekeg sport.
Zvikwata zvidiki zvine zvatinoti dzidzisa zvakafana nezvikwata zvakaita sana Gambia nana Comoros. Ana Comoros zvakatidzidzisa kuti hazvina basa nemhumo wamunawo. Mutambo wenhabvu wachinja pasi rose, saka hakusisina zvikwata zvidiki.
Asi vatambi vemaurias vakaona fainari yeEgypt neSenegal nemimwe mitambo pazvivhiti vhiti vari kumba mushure mekubuditswa munharaunda yekutanga. Muongorori wemutambo wenhabvu vaBrian Manyati vanoti kurwisana pakati peZifa neSRC AFCON yave kuda kutanga ndiko kwakakonzeresa kukundikana uku.
Makakatanwa pakati pe SRC ne ZIFA chave pejgo namakundano eAfrica Cup of Nations kudonzerana kuno visa gadziriro zvinove ndizvo zvimwe zvezvinhu zvakaitika. Vakomana vedu voenda kumakundano eAfrica Cup of Nations zvinogona zvekare kunge zvakaita kuti vatadze kutamba zvakanaka.
Vamanyati vanoti gadziriro iyi inofanira kutanga iko zvino nekupinza basa murairidzi mutsva zvichitevera kuenda kwaNomen Mapeza. Mashoko aya atsinirwa nemurairidzi wevabati vepagedhe veZPC Kariba Chenjerai Dhuve anoti SRC neZIFA dzinofanira kugadzirisa daka radzo iko zvino kuti gadziriro iAFCON 2023 itange. Dhuve anoti makundano eAFCON 2021 nekukunda kweSenegal zvaratidza kuti gadziriro yakakosha kana muchida kukohwa pakuru.
Tiri kudzidzawo kuti chakakosha ipreparation, kugadzirira gadziriro yakakosha zvikuru, mukagadzirira zvakanaka nemiwo munova netournament yakanaka.
Aimbove munyori mukuru weZimbabwe Basketball Association vatendai Jakarta vanoti Zimbabwe inoda murairidzi wekunze kwenyika kuti ibudirire.
Hatingaende mberi tisina foreign coach. Saka isu Zimbabwe tinofanira kudzidza izvozvo pakuti bhora redu rive rinoenda mberi.
Asi munyori wezvemitambo wenhabvu vaAdmai Muimeke vanoti hazvina basa kuti murairidzi uyu anobva kunyika ipi asi kuti ane ruzivo here.
Foreign coach kana local coach zvingori zvimwe chete. But again, makoches afana ngachiita se achipuwa futi time yekunge achinge ane nguva yeZimbabwe yacho. Kwete kuti munhu anopuwa team just like a week kana kuti just 2 weeks kunze atrain a team. Hazvinako zvinotisvitsa izvozvo.
Vamuimeke vanoti Zimbabwe ine vatambi vakawanda vane tarenda zvekuti vane chivimbo chekuti zvinhu zvikafambiswa zvakanaka Maurias anenge ari kuAFCON 2023. Makundano eAFCON 2023 arutanga mwedzi uno nezvikwata zvisina mbiri asi Zimbabwe ichapinda munhandare muna kurume kurwira nzvimbo yekuenda kumafainari aya. Zvichakadaro makundano enhabvu munyika eCastle Lager Premier Soccer League ari kutanga nemugovera. Makwikwi EPSL aive amiswa kuenda kuhorodhi yekisimisi pamwe nekupa nguva kumakundano eAFCON 2021. Zvakamira zvakadai vachangosarudzwa semutevedzeri wemutungamiri weHighlanders vaFiso Siziba vavimbisa kubatanidza mhuri yeBhosso pamwe nekubatsira kuti Bhosso ikunde. VaSiziba vakasarudzwa mukupera kwesvondo pamwe chete navabusani Mutombeni avo vave mubati wehomwe. VaSiziba navamutombeni vauya panguva iyo Bhosso yanga iri pamusika kusimbisa chikwata chayo chemwaka uno. Mukuru wekumahofisi ePSL vaKennedy Ndebele vakazivisa kuti vari kutanga nemitambo yakamiswa gore rapera nemhaka yeCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa nezvechirwere cheCOVID-19, sarudzo dzemabuy elections uye kuvhurwa kwezvikoro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 919 a.m. 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 919 a.m. 6175-7255 pashortwave. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Zvikoro zvovhurwa, varayiridzi vakawanda vachiramwa mabasa. Mapurisa oramba kuti ari kuvhiringidza bato reCitizens Coalition for Change kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemaby elections. Asi bato iri riroti zviri kutaurwa nemapurisa ndezvemugotsi matsuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai nchinzwa nhau dzeIsindebele.
So we say